Umwe wechidiki anogara kudema tirivanu chikwava anotiricha kamupa kuti agumisire ava kuita zvemudhudhudhu ishungu dzekutsvaka raramo.
Basa takatanga tichingotsvakawo zvekurarama. Tichingotakurawo mabhatira akafa, chii whatever, masimbi zvomungwaiwo izvozvo. $10-15 hauzoishewo pazuva kana zvakabhadhara.
Kelvin Chikanga wemudema zvakare ati akatenga mudhudhudhu wake achishandisa mari yaakawana kubva mumaricho aanoita.
Tichikonzeresa mazuva ano kuti vana vamhanye mhanye vachitakura zvinhu nemidhudhudhu kuti mazuva ano hakuna employment, saka kuti mwana angogara mhuri yake inofa nenzara, saka vangoita sezvese kuti chamuka mudhudhudhu chii kuti vawanewo kurarama.
Aimbova mupurisa arizve mugari wemunzvimbo yedema Innocent Mugabe anoti akatosiya basa rake kuti aite hake basa rekutakura zvinhu nebhasikoro kuti akwanise kutenga mudhudhudhu.
Saka ukawanawo something chinokuwaraidza uchiwana zvinhu zvekuita at the same time uzvechikubhenefita something uchingowanawo something chaunongochiraramawo chingodi.
Mumwe wechidiki Revai Dirani uyo anogara mumusha wemabhereni muguta reHarare anoti ari kushandisa mudhudhudhu wake kutakura gasi rave kushandiswa nevakawanda kubika.
Ndoshandawo nemotobhaiki tinovira baikoita zvekuesa. Tinoita zviya zvekuti tinokwanisa kuwana vanoda kudhirivharirwa even kana gasi kana zvinhu zvavanenge vangoda kuti tivabatsire kutakura, tinokwanisa kuvatakurira nebhaiki.
Tichaona Gwenzi anoti achararami nechamuka inyama sezvo bhizimisi remudhudhudhu riri kumupa mari yakawanda.
Iko bhizinesi basa rangu rakanyara zvizangu zvakawanda handina basa wani nditoti tikata
Kanzura wemuward 2 kudema vaEric Chinyani vanoti zvinofadza kuti midhudhudhu yava kupa vechidiki cheuviri zviri kupa kuti varegedze kushandisa zvinodhaka.
Tinofara nemabasa ari kuitwa nevechidiki nekuti tiri kuona kuti vari kuwana raramo yavo vachiraramisa vavanogara navo, nekuti zvino zvava kukwanisa kutizwo kumadrugs vachikwanisawo kurarama zvakanaka vamwe vechidiki vachikopawo.
Makambani ari munyika anotakura zvinhu nemidhudhudhu anosanganisira Prompt Delivery, Tumaisu, Dial A Delivery, Tirivashe Delivery Services, Bike It Express nemamwe. Muguta kutakurwa zvinhu nemudhudhudhu vamwe vanobhadharisa madhora ari pakati pemaviri nematatu. Ndakamira Studio 7 kudema, ndini Jeffrey Moyo.